actually, I was able to acquire one, but I'm a little person background. Which has been a missing link in Tangano Zanitia. If Tangano Zanitia for safety, I see the direction we need because moto chimurenga ufanele kudzima unofanira kuenda mberi
tichitarisa kuti ZANU PF yava nemakore mazhinji hapana mukana here wekuti pfungwa dzevanhu dzachinja ZANU PF yachinja zvinangwa zvevanhu nebato renyu rachinja hapana mukana wekuchinja here ipapo
mupfungwa yemunhu iri dynamic inoshanduka idzo politics iri dynamic so hapana society iri static society dzese dzinoshanduka dzichitsvaka kubudirira kuenda mberi nemastages anooneka kuti zvinovaswa pastage iye zvinovaswa pastage iye for example kuungana kwatakaita Saturday yapfuura iyo yatakafamba sevanhu vezimbabwe tichitaura kuti vamugabe ngavaende wakanga usingaitarisiri adhe height yehet and zvakasata makaona izvi nevarungu nevamwe vakadaro vave nesense of belonging sense of security saka kureva kuti ndedynamism dzinoitika mukurarama kwevanhu saka vanhu vanofanira kuti embrace vanofanira kuindirana nazvo voziona sezvinhu zvinoita kuti tive nehealing saka ndechimiro politics nepfungwa nevanhu zvinangwa nedonzo hazvirambi zvakamira